This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musi wesvondo chivabvu 29, 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Murikwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.viewishona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti munhu wese anofanirwa kupiwa chikafu chiri kupiwa vanhu vane nzara, asi imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika inoti iri igodzera mukanwa chete. Sangano Center for Natural Resource Governance rodzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo munyaya dzezviwanikwa zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, svondo rapera, vakakomekedza kuti chikafu chiri kugoverwa vanhu chinofanirwa kuenda kuvanhu vose, kwete kuti ndeve bato ripi kana kuti vanopinda chechi ipi. VaMugabe vakataura mashoko aya pagungano renhengo dzavo dzakaungana muHarare dzichiratidza rutsigiro rwadzo. Asi vemapato ezvematongerwo enyika anopikisa nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mashoko avaMugabe aya haana zvaanobatsira sezvo zvinozoitika pasi pari kugoverwa chikafu ivo vanenge vasipo. Nengo dzeMDC dzakawanda dzinogara dzichichema chema kuti dziri kunyimwa chikafu nemutungamiri weZANU PF mumatunhu mavagere, icho chinenge chifanirwa kunge chipiwa vanhu pachena. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Ricky Mukonza, vanove nyanzvi mune zvematongerwo enyika, vachidzidzisa paTswane University kuSouth Africa.
Hongu president vakataura sokudaro, asi chatinoziva pamusoro pemaitiro utungamiri weZANU PF ndewekuti vanoita zvekuruma vachifuridzira, vanotaura zvakanaka nerimwe rutivi, asi handei pakunoita, vanoita zvakapesana nezvavanenge vataura. Ini maonero angu chaiwo chaiwo ndeyekuti dambudziko rekuti vatsigiri vevanopikisa mune zvematongerwo enyika, kana chete chikafu chichikondrolewa nevanhu veZANU PF, havana chavanowana. Nekuti tinoona even ipapa pakuunzwa kwakaitwa vanhu kuHarare kuzofora, totonzwa kuti pane vamwe vatsigiri vemapato vanopikisa vakapisirwa dzimba nekuti vakanga varamba izvi. Saka ini maonero angu ndidzokoro zvakare, handioni chingachinje pamaitiro eZANU PF.
Vanhu vemapato anopikisa iwa havagone here kuenda kumapurisa vachinotaura kuti mutungamiri wenyika akati tipiwe chikafu, asi ngana ari kutinyima nokuti tiri vemapato anopikisa?
Hongu president vakataura, asi tinoziva kuti mapurisa edu ane kwaakarerekera panyaya dzekuenforce mutemo idzi. Vakangonzwa zvataurwa neutungamiri weZANU PF unenge uri mumatunhu avanenge vari, ndozvavanoteerera nekuti vaMugabe vanenge vasikoka. Saka zvekuti vaMugabe vakati chakati izvo zvaingova zvekutaura zveparali paground chaipo chaipo, handifungi kuti zvinowanikwa zvichiitika saizvozvo. Kunyanya-nyanya toenda kunyaya dzemavhotidzo, nekuti pane nyaya yesimba kainenge yapo apa, saka mitemo inenge yatochinja kare.
Vanga vari Dr. Ricky Mukonza, vanwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuPretoria kuSouth Africa vari parunare kuSouth Africa kwakare. Sangano rinorwira kodzero munyaya dzezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance rinoti riri kupinda maruva richipa dzidziso kuvanhu pamusoro pekodzero dzavo pamusoro pezvicherwa zvinowanikwa munharaunda dzavagere. Mukuru wesangano iri vafarai maguhu vanoti vakatora danho iri muchire mekuona kuti vagari vazhinji vari kupedzisira vave nhapwa dzezviwanikwa zviri mumatunhu avo panzvimbo yekuti vanunurwe nezviwanikwa izvi. Vamaguhu vanoti vazhinji vari kurasikirwa neminda yavo, kusvibisirwa nzizi uyewo mweya hwekufema nezvimwe zvakawanda vasingazivi kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo. Vanoti vaita misangano matunhu anosanganisira Penhalonga, Mutoko, Bikita neHwange kusvika pari nhasi uye vari kutarisira kuenda mberi kumatunhu akaita seDarwendale nemamwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navamaguhu pamusoro penyaya iyi.
Programu yedu chinangwa chayo ndechekuti nharaunda iwane mukana wekukurukura pamusoro penzvimbo yavo. Vanenge vachiedza kusona nhoroondo yenzvimbo yavo zviwanikwa zvisati zvaakucherwa. Shanduko yakaunzwa nekuda kwezviwanikwa izvozvo in terms of access to land, in terms of nzizi dzavo, in terms of kuwanikwa kana kushayikwa kwemabasa, in terms of dzidzo yevana, kodzero dzemadzimai nezvimwe zvakangodaro. Saka chinangwa chedu ndechekuti macommunities varege kumbunyikidzwa nemakambani anochera zviwanikwa, asi macommunities vakwanise kubatana votaura nenzwi rimwe chete vachidimanda kuti kana mining company yapinda munharaunda inofanira kuti ipiwe mvumo nevagari vemo, kwete kuti inotanga yapiwa mvumo kuHarare zvobva zvaperera ipapo yongouya kuzoudza community kuti mibva yapa taakushandira pano isusu. Saka tiri kutarisawo zvemitemo kuti mitemo yedu inoti chii pamusoro pekodzero dzevanhu muzviwanikwa zvavo zvinosanganisa minda, mvura nezvimwe zvakangodaro-daro. Saka ndo project yatiri kufamba nayo.
Tinonzwa kuti ivhu nezviwanikwa zvaro zvinhu zvinonzi ndezvehurumende. Vagari vanozonzwikwa here kana dai vakataura nezwi rimwe chete izvo zvinhu zvichinzi ndezvehurumende izvo?
Vagari vanonzwikwa kana vakataura nenzwi rimwe chete uye vakaratidza kuti vakarongeka ende vari kurevesa pane zvavari kuita. Nekuti mamining companies vanoshandira macommunity, kuzvida kana kusazvida vanotofanira kuti vadyidzane nenharaunda yavari kushanda. Ndosaka vachishandisa inonzi divide and rule, yekuti vanobraiba vanhu vakaita semadzishe, mapurisa, kuti vadivide community. Community ikataura neone voice, macompanies anenge asina an option. Kunyange vakasapedza matambudziko ese ari munzvimbo iyoyo, asi vanotoziva kuti tinokwanisa kusvibisirwa brand redu, zita redu, kana community ikatanga kuishuwa mapress statement ichitaura huori hwatiri kuita. Hurumende ikaona kuti vanhu on the ground vasvinura, hainawo option, inotangawo kuratidza kuti makambani dai madai madai, nekuti hurumende inenge ichidawo mavhoti anobva kuvanhu.
Muri kushanda iwewo here nehurumende yacho kana wemakambani ivavo pane zvamuri kuita zvedzidziso izvo?
Urongwa hwedu ndehwekuti tichazoita inonzi grievance mechanism panenge papamberi. Tida kutanga tasimudza community kubva pavari apa vosvika palevel yekuti havachatyi uye vaakuziva maissues vanofanira kuti vataure nehurumende uye nemakambani.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
kuti nokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemuteedzeri wemunyori musangano reZANU-PF Youth League vakudzai Chipanga avo vakaronga gungano re1 million men march iro rakaitwa nemusi wechitatu. Tinokutambira nemufaro pano pastudio 7 vachipanga. Tiri kuona kuti vechidiki vebato reZANU-PF vakakwanisa kuunganidza zvuru nezvuru zvevanhu muHarare umu nemusi wechitatu uyu. Semaonero enyu zvakafamba here sezvamanga makatarisirawo?
Zvakafamba kuburikidza zvatenge takatarisira.
Ngatichitariseiwo matambudziko ari kusangana nevechidiki vachipanga makataura akati one day mutungamiri akavimbisa kuti aiwa ndichatarisawo zvichemo zvenyu. Mune tarisiro here yekuti zvichagadziriswa?
Tine tarisiro nechivimbo chikuru pana president vamugabe. President vamugabe munhu anovimbisa zvinhu zvaanoita. President vamugabe ndo vakatungamirira nyika ino kuti ibve muhondo kusvika tiwane independence 1980. President vamugabe tinovatora sekuti vakatungamirira nyika yedu yeZimbabwe kuti iyate netinoti pachirungu political independence. Iko zvinezvi tiri kutora sekuti nyika yedu iri pahondo zvakare yekuti tiobtain tinoti pachirungu economic independence. So tinovimba kuti vamugabe vanozadzikisa zvavakavimbisa vechidiki. Vazadzikisa zvinhu zvakawanda chaizvo zvavazadzikisa zvavakavimbisa munyika muno. Saka hatingatangi kudauta nhasi nekuti hapana pavambotiita let down isu mumusangano wezai. Hapana pavambotiita let down isu munyika yeZimbabwe. Is a man of his word. Hapana pavatiita let down mu Southern African region. Hapana pavatiita let down mu Africa as a continent. Munhu anomira nezvaanenge ataura.
Tichitarisa imi munotungamira vechidiki munogara muchitaura navo, zvii zvavari kuda kuti zvinge zvichiitwa nechimbi chimbi?
President vakataura vakasimba chaizvo nyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vawane pekugara. President vakataura vakasimba kuti vanhu vemuZimbabwe vawane minda yekurima gore ra 2000. Then government ikapita back on the land reform program. Iko zvinezvi president vataura kuti vakasimba chaizvo kuti vanhu ngavaone mastands ekugara madhorobha. Saka ndakaona nezuro kuti vakataura vakasimba chaizvo iyoyo and vatotanga kutobatsira vanhu kuti vanga vachiona mastands ekugara. Mudhorobha reHarare vakatoita kuti Ministry of Local Government iipe mahectares akati wandei chaizvo ekuti vanhu vapiwe mastands ekugara. Mudhorobha reBulawayo vakatotaurira Ministry of Local Government kuti ipe vanhu mahectares akati wandei chaizvo ekuti vanhu vaone pekugara. Saka vatotanga kutoita zvavakavimbisa president vamugabe.
Taonawo vamwe vaakutotanga kutaura kuti vachipanga vanga vasingafaniri kutsiura mamwe makurukota pachita chevanhu. Munoti kudii nemashoko iyaya?
MuZANU-PF mumba medu tinotaurana zvatinoona kuti zvoni zvinenge zvida kuti zvitaurwe tiri mumba medu. Hapana chakashata kutaura namba medu, chakashata kutaura uri panze pemba.
Saka tichitarisawo nyaya dzekunetsana dzakasimudzwawo navamugabe kuti dzinofanira kuti dzinge dzichipera. Muri kuona zviri zvere zviri kuitika nekuti tiri kumboona pane kakumbokakavadzana kanoitika pakati pesangano renyu reYouth League nevakarwa hondo.
President vamugabe ndiwo mutungamiriri wedu tose mumusangano weZANU-PF, ndiye mutungamiriri wedu tose munyika yeZimbabwe. Vanhu veZANU-PF vane discipline. Vasiyana nevanhu vanobva kune mamwe mapato maduku duku akaita sana MDC nemapato mamwe achangotanga tuduku duku twakafanana na People's Faith netumwe tumapato. ZANU-PF ibato hombe chaizvo zvekuti dai ranga riri bato risina discipline ringadai risina kukura kusvika parasvika apa. Dai riri bato sakaita sana MDC yaparara nekushaya discipline. That's why tumapolitical parties kwawanda.
Asi kaivo vanopikisa vachipanga vanogona kuti neimo muZANU-PF makabudawo kamapoka akawanda ana Zumu, vana People First nana Mavamba.
Hakusi kubuda musangano weZANU-PF kuya kunonzi kupanduka.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vachipanga nekupinda muchirongwa chedu.
Ndatenda mukoma, mowe nezuva rakanaka mwara kuitire nyasha.
Aiwa nemi. Manga makateerera kubva kuna mukoma kudzai chipanga vanova mutedzeri wemunyori muZANU PF Youth League. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mwina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing neurongwa hwako hwekudzidzisa vechidiki. Iye zvino tombodzora ndangariro, tokupai kambo homeboy kubva kuna CB. Homeboy kubva kuna CB kwai nomabiyako upenyu unotekaira kana muri vairi vatatu ngeuri mbodzi ayo akadzionere kushamba kwaariega chikomana chepa South Africa ese zvonga yedu yapera rigaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti munhu wese anofanirwa kupiwa chikafu, asi vemapata anopikisa nedzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti aya mashoko chete. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rodzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo munzvimbo dzavanogara muchitariswa zviwanikwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Mavhilasi Muhlanganya uye.